Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu gunyana 29, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu pasi rose reAmnesty International rinoburitsa gwaro rinoratidza kuti hurumende yava Emmerson Mnangagwa yadzikisa gejo pakutyora kodzero dzevanhu. Asi hurumende inoti inotoerera vana veZimbabwe kwete masangano akaita seAmnesty International nekudaro haishaiswi hopi nazvo. Vanhu vatanhatu vanofa mutsaona yekudonha kwendege duku mumashava mudunhu remasvingo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu pasi rose reAmnesty International nhasi raburitsa gwaro rinoratidza kuti hurumende yava Emmerson Mnangagwa yadzikisa gejo pakutyora kodzero dzevanhu kudarika zvaiitwa nehurumende yamushakabvuva Robert Mugabe, uye sangano iri riri kukurudzira hurumende yeZimbabwe kuti iremekedze bumbiro remitemo nekodzero dzevanhu. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachiparura gwaro iri, iro rakanyorwa zvichitevera ongororo yakaitwa pakati pa2018 negore rino mutevedzeri wemukuru weAmnesty International kuchamhembe kweAfrica, amai Vongai Chikwanda, vati kutyorwa kwekodzero dzevanhu kwatowedzera pasi pehurumende yava Mnangagwa. Vatiwo mapurisa nemauto ave kushandisa chisimba chakanyanya pamwe nepfuti pakumbunyikidza vanhu. Amai Chikwanda vaenderera mberi vachiti pavewo kushandiswa dzimwe nzira dzekushungurudza vanhu nadzo dzakaita sekupamba vanhu sezvakaitwa kunhengo dzeCitizens Coalition for Change CCC dzinosanganisira muzvare Cecilia Chimbiri, muzvare Netsai Marova nemumiriri weHarare West muparamende muzvare Joanna Mamombe muna 2020. Muzvare Chimbiri vaudza Studio 7 kuti vanobvumirana nemuonero weAmnesty International uyo vachiti pane nyaya dzakawanda dzisiri kutoburiswa pachena.
Zvimwe zvinonyorwa pasi kunzi ngana musi wakati akambunyikidzwa, ngana musi wakati zvakafamba zvakadai, asi zvimwewo kune dzimwe nzvimbo zviri kutongoitika zvichienda zvisina zviyora.
Mumwe mukuru mubato reCCC iro rine vanhu vakawanda vari kumbunyikidzwa, Senator Felix Magalela Mafasivanda, vaudza Studio 7 kuti gwaro reAmnesty International iri rinobaya dede nemukanwa vachiti chanyanya kuipa ndechekuti kana matare ave kushandiswa kumbunyikidza kodzero dzeveruzhinji munyika.
Chinomuenzaniso wababa Job Scala vagara mujeri 1-3 months vachingombunyikidzwa vasingatongwi, vanzi vadotongwa Majestate hapo havapiwe bail, asi tinoona vanhu vanouraya vanhu vanopiwa bail.
Mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition vaObert Masaraure vakurudzira hurumende kuti itevedze bumbiro remutemo kuti veruzhinji vafare munyika.
Toramba tichirimainda vamunangagwa neZANPF Party kuti muri vanhu vakagwa hondo yerusununguko, muda kusunungura munhu wose kuti awane rusununguko guzere. Dzokerai pamakatangira mudzorere Zimbabwe pagwara rekutsa ruzhinji ramaigwira kuti pakugumisira munhu wese akwanise kuzofara neutungamiriri hwenyu.
Mukuru weAmnesty International muZimbabwe amai Lucia Masuka vatiwo hurumende inofanira kubvisa mitemo yakaita seCriminal Law Codification and Reform Act Amendment kana kuti Patriotic Act, iyo vati inotyora kodzero dzevanhu.
Saka isusu tiri kuti isu kuhurumende mitemo yakadaro inofanirwa kuti ibviswe mumabhuku edu emutemo, uye vaise mitemo yokuti vanhu vagogona kuenjoya kodzero dzavo.
Vati SADC neAfrican Union dzinofanira kutuma nhume kuZimbabwe kuti dzizvionere pamunosefocha kuchikorwa kuri kuitwa kodzero dzevanhu. Asi mushandi mukuru muchikamu chekuburiswa kwemashoko mubato riri kutonga reZANU PF vafarai marapira vati havaterere masangano akaita seAmnesty International nekuti anonyora zvemanyepo.
Saka Amnesty International ngainyore zvainoda, taende nazvo kwainoda. Isu seZANU PF hatinei nazvo, hatichiuki, hatina basa nayo, hatina basa nezvainonyora.
Munyori mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vaudza Studio 7 kuti hurumende inoteerera vana veZimbabwe, kwete masangano akaita seAmnesty International. Vatiwo mitemo iri kushorwa mitemo inodiwa nevana veZimbabwe uye yakapasiswa neparamende yeZimbabwe.
Hatina dzimwe bato repamusoro pedu rinosupritenda over us, rinonzi Amnesty International. Tiri sovereign state, tinove zvitonga kuzere zvido zvemhomho yeZimbabwe ndo zvichatungamirira zvinoitwa neparamende yeZimbabwe.
Sachigaro wekomishen inoona nezvekuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu munyika yeZimbabwe Human Rights Commission Vailastom Gwadi vati kunyange hazvo vasingadi kutaura zvakanyanya pamusoro pegwaro reAmnesty International, havabvumirani naro kuti kutyorwa kwekodzero dzevanhu munyika kuri kuwedzera.
Handizi hangu, I don't want to talk about basa reAmnesty International. Basa ravo has always been very critical. Vasingatariri the positive side too.
Vatiwo pese panowana commission yavo zvichemo inoongorora nekuona kuti zvichemo zvacho zvagadziriswa. Gore rino nhengo dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change pamwe nevanorwira kodzero dzevanhu vane chitsama vakapambwa nekushungurudzwa nevanofungidzirwa kuti vasori, vamwe vachisiyiwa vakandwa munzvimbo dzakaita seMapinga kumashonaland west, vachisiyiwa vaitwa kafira mberi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.
Vanhu vatanhatu vekukambani yemigodhi yemuroa Diamonds vafira mutsaona yekudonha kwendege diki yavanga vachifamba nayo munharaunda yePeterhouse Farm kuzvamahande kumashava mudunhu remasvingo nhasi mangwanani. Vaviri vevanhu ava vanofungidzirwa kuti zvizvarwa zveZimbabwe, vamwe vana vachifungidzirwa kuti zvizvarwa zvenyika yeIndia. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Ndege iyi inonzi yanga ichibva kuHarare yakananga kumugodhi wemangoda wemuro waDiamonds uri kwaChivi, uye hazvizatidza kuzivikanwa kuti chii chakonzeresa njodzi yemuchadenga iyi. Pasvika nefenyuro reStudio 7 padonhera ndege iyi, vagari vemaruwa emunharaunda maitikira njodzi iyi, avo vanga vachibatsirana nemapurisa kunhonga mitumbi vachiunganidza, vati vangonzwa ruzha mangwanani ndege ichiri mudenga nepayadonha vakamhanya kuzobatsira, asi hapana akwanisa kurarama pane vanga varimo kusanganisira nemutyairi. Mumwe vatanga kusvika vaElias Mvunzo vati vamhanya vachifunga kuti vangakwanisa kunobatsira kununura vanhu, asi vawana vanhu vatotsakatika, mitumbi yabvarurwa bvarurwa uye dzimwe nyama dzemuviri dzakapararira panzvimbo iyi pamwe nekupaikira mumiti.
Tichida kumasuo kuchechi chawa ndege chitefamba mudenga senga chedza chibukira kwayo hakusiko pasina nguva duku duku ndege tawa sound yangorira, asi tikamhanya tichiuya kuno kuzoona kuti chii, tawana ndege yakaratidza kuti yaparadza vanhu vaparara vose vanga vari mundege imomo. Kuchaka totapata tikagona kubetsirei tikashayiwa ndoti vose vanga vadofa. Tataita chokuti tamhanya kudzokera kufonera kansera, kansera ndiruva vaya panzvimbo akaona akaudana mapurisa sokuona kwamapurisa akavaya futi kunoko.
Ambuya Matanlovu vemunzvimbo iyi vati vatanga kunzwa ruzha rwendege ichiri mudenga kusvika pakudonha.
Togara munoti tachi pa 153 akandiri pedo nenzira pandawa kuti wii kwakune muti dabandatara mudenga handina kuona kuti chii, asi ndava kuti saundi yendege. Mumaminitsi kuma 8 ikoko ndopandawa kuti kukakwa ndege yawakwana kwavazambi, saka indazotouya wotime ikawana zvatounganidzwa izvizvi zvavanhu vaparara.
Zvasara pamitumbi yevanhu izvi zvangoiswa mubhokisi remapurisa resimbi rimwe chete, uye zvanga zvichinetsa kuziva kuti uyu ndiani. Muzvare Nyasha Dzashe Dzimba vemakare mumashava vati vakwanisa kuona ndege iyi ichipidiguka pidiguka ichiri mudenga isati yadonha.
Tibva kunoku kushopu ndichienda kumba uko kunogezesa mwana, pandangoona ndege chirola chirola kunga kuri kumasevhi around 7 ndikapanoona ndege iyi chirola ka, handina kuona kuti yanowera kupi, asina kungozongwa kuti dhu, asi yanga ichiita mhirozvanga ichingati pamwe zvikiribidi mastaira stira vari kuita kunga kuri makuseni kuine mhuri.
Kanzera wenzimbo yewa 33 vari vebato reZANU-PF vatawanda dhuve vati njodzi iyi yaitikira munzvimbo mavo yavarwadza zvikuru.
Pose paitikira njodzi pano panonzi paPeterhouse Farm ndopaitikira njodzi. Saka 12 minutes ndatatova pano kuti ndione kuti chokwadi here ndikaonekwa kuti zvinhu zvaitika munzvimbo zvinosiririsa. Saka ndozvaitika munzvimbo medu izvozvo. Saka hatina kutomboziva kuti vanhu vafa ipapo vangaani time yacho iyoyo. Tachingoona kuti yanga ichingori flash pese pese uchishava tunotsika papi. Saka zvinhu zvasiririsa munzvimbo medu izvozvo.
Mutauriro mapurisa munyika, Assistant Commissioner Ponyati, vatenda kuti tsaona yaitika, asi vati vachiri kuferefeta kuti vawane zvaitika zvizere, vozotura mashoko kuvatori venhau.
Just be patient. Tumizo tuto tichiwane mafood details, then tokupai statement.
Vakuru vakuru vekambani yemuro wa Diamonds vanga vari paitikira tsaona iyi, varamba kutaura nevatori venhau vachiti, nyaya iyi ichiri mumaoko memapurisa. Pakati pezvinhu zvawanikwa panzvimbo iyi, pange paine mapasipoti mana evanhu vekunyika yekuIndia nemaviri eve muZimbabwe. Kambani yemuro wa Diamonds, iyo iri pasi pekambani yeRio Zimbabwe, inonzi ndeyezvizvarwa zvekuIndia. Iyi yave njodzi yechipiri gore rino yekudonha kwendege dzinenge dzine vanhu vekambani yemuro wa Diamonds, sezvo imwe yakadonha zvakare muna kukadzi gore rino kunharaunda yeBits mudunhu reMashonaland East, asi hapana kurasikirwa kweupenyu kwakaitika. Ndakamirira Studio 7 muMasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Sangano rinomirira makambani anogadzira zvinhu munyika reConfederation of Zimbabwe Industries kana kuti CZI rinoti mitemo inechekuita nemashandiro avo inoda kuwandudzwa zvakanyanya kuitira kuti makambani aya akwanise kupunduka pasina zvipingaidzo sezvavari kusangana nazvo pari zvino. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nhasi muHarare pagungano rekuparura kupemberera makore zana ekushanda muZimbabwe, mukuru weCZI amai Sekai Kuvarika vati makambani makuru ari kushanda zvakamanikana kana zvichienzaniswa nemadiki zvavati zvinoda kushandurwa kuitira kuti remangwana ringe rakareruka.
Dzimweni dzenguva vamwe vedu vanogona kunge vachikwanisa kukurumidza kutenderera madambudziko aya, asi vari foma wavo vanogona kunetseka kutenderera matambudziko avo nokuda kwekuti vanoteerera mitemo, vanoteerera mitero kuhurumende nezvimwe zvakadaro.
Vaenderera mberi amai Kuvarika vachiti mabhizimusi emuno anokwanisa kukwikwidzawo mune dzimwe nyika, asi mitemo yemuno inovadzosera kumashure.
Kana totarisa maopportunity ari kunze kwenyika, maopportunity makuru, saka anoda kuti tiite muonera pamwe bhizinesi richiti isu tikadai tinokwanisa kutora opportunity iyi. Sehurumende vachiti saka kana zvakadero mungada mapolisa akadai kuitira kuti tikwanise kutora maopportunities iwayo.
Vaimbove mukuru wesangano rinoona nezvemabhizimusi reZimbabwe National Chamber of Commerce vaDavison Norupiri vanoti chitsvambe chiri kuna ana muzvina bhizimusi kuti zvigadzirwa zvemunyika zvikwanisewo kutengeswa kunze.
Panoenda president kwavanoenda kunoshanya nekwavanoita zvakawanda wanda, vanotaura nezvebusiness, vane vachiti zarurira mikana. Saka mikana yacho vazhinji hatisi kukwanisa kuzoitora nokuti hatisi kuzviona saizvozvo, asi vanoona saizvozvo vari kubatisisa mikana iyoyo. Saka isu sebusiness titofana kuchiita urongwa hwedu hwokuti toona kuti toexporta sei.
Asi mukuru wesangano remabhizimusi madiki reSMEs International Expo vaDelight Makotose vaudza Studio 7 kuti kunyange makambani makuru achiti ari kubatwa nekuseri kweruoko, hausi mutserendende kune avowo achiri kukura.
Nyika yedu iko zvino vanhu vakabata business maSMEs and vanofanirwa kuva vanoti vanotutukidziwa vaende pamusoro mitemo isatsikirira, even access to funding, mitemo yakaisiwa naRBZ inodzikisira maSMEs.
Studio 7 yaedza kubata gurukota rinoona nezvemaindastiri amaisi Tembiso Nyoni, asi mbozhanhare yavo yanga isiri kupinda kuchitiwo munyori mubazi iri amai Mavis Sivanda vanga vasati vapindura mibvunzo yatavatumira tisati taenda pamhepo sekuvimbisa kwavanga vaita. Asi hurumende inogara ichiti iri kuvandudza mitemo ine chekuita nemabhizimusi kuitira kuti ashande mune zvakanaka uye kukwezva vekunze. Nyanzvi inoongorora nyaya dzeupfumi uye vachitungamira sangano reCoalition for Market and Liberal Solutions vari Joyce Ngwenya vanoti mutunhu une mago kuti zvigadzirwa zvemuno zvikwanise kukwikwidza nezvedzimwe nyika dzemuAfrica.
ama production cost acho haanga fambirani ne dzimwe nyika se South Africa ne Tanzania kana Zambia nekuti mutengo wa magetsi uri pamusoro onde uye pane zvimwe zvidingwa dingwa zvinenge zvichibhadharwa ma licenses zvakadaro zvese saka zvinonetsa kuti ma products edu emuZimbabwe ange ari competitive.
Nasi CZI yazivisa kuti ichange ichipemberera makore zana ekushanda muZimbabwe mwedzi unotevera, uye sangano iri richaremekedza mamwe makambani achiri akamira kubva munguva nyika isati yawana kuzvitonga kuzere. Asi mabhizimusi makuru akawanda munyika ari kuchema pamusoro pematambudziko anosanganisira kukwira kwemafuta edzimotokari, kushomeka kwemoto wemagetsi, michina yakwegura uye mitemo yakawanda wanda yaanoti inovadzvanyirira zviri kuzovadzosera kumashure mumabhizimusi avo. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Hurumende yeAmerica yakatarisana nekumanikidzwa kuvhara mamwe mapazi pamwe nekumisa vamwe vashandi mabasa mukupera kwesvondo rino kana makakatanwa ari mudare reparamende pakati pebato riri kutonga reDemocratic Party nerinopikisa reRepublican Party pamusoro pemari inofanirwa kushandiswa nehurumende mubhajeti ra2023-2024 akasagadziriswa nekukasika. Bhajeti regore rino riri kupera mangwana musi wa30 Gunyana, zvichireva kuti kubva musi wesvondo 1 Gumi Guru hurumende inofanirwa kunge yave kushandisa bhajeti idzva. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zveupfumi pamwe nekudyidzana kwenyika dzapasi rose vari mudzidzisi paDevry University Professor Elliot Masocha kuti tinzwewo maonero avo.
Handiko kutanga kuti pange paine makakatanwa panyaya dzemari inonge ichifanisa kunge ichishandiswa nehurumende yeAmerica. Mari inenge ichidiwa naPresident kuti hurumende inge ichifambira mberi. Mapato maviri aya anenge ana masimba akasiyana kuti kuHouse of Representatives kunofanira kunge kuchitanga mitemo ingava yezvemari kana yezvimwe kwakawandwa namaRepublican. Toenda kuSenate kunozonge mutemo uchizoiswa ikoko kuti unobvumiranwa ikoko kwakawanda vamaDemocrats. Saka nzira dzavo dzokushandisa mari muhurumende dzakasiyana. Saka ndopana makakatanwa ipapo nokuti maRepublican akawandira kunotangira mutemo uku vari kuti mari yamunoda nezvirongwa zvenyu atiwirirani nezvirongwa izvozvo. Bvumai izvi zvatinoda kuti hurumende inge ichishandisa mari izvozvo.
Tingaona here paine kuwirirana tichiona kuti mwedzi waGunyana wakutopera uri kupera mangwana?
Pano wanza ruzhinji rwacho pawiriranwa panguva yokunopedzisira, asi zvino zvisina kunakira upfumi hwenyika yeAmerica nokuti kukonana ikoko kunobva kwazopinda muropa nomutsinga dzoupfumi hweAmerica, nokuti zvinondengendesa upfumi hweAmerica. Kundengendeka kwoupfumi hweAmerica kundengendeka kwoupfumi hwepasi rese. Tichinatsoziva simba reAmerica panyaya dzoupfumi pasi rose.
Toti zvaitika izvozvo zviri kutyirwa newakawanda Professor Masocha vatadza kuwirirana, zvingakanganisa zvakadii?
Zvinotokanganisa nyika, zvigokanganisa zvekare dzimwe nyika dzinokoretesa mari yeAmerica dzine dzisati dzichakwanisa kubhadharwa. Saka zvino zvisina kunakira hurumende yeAmerica, zvino zvisina kunakirawo upfumi hwepasi rose.
Nyanzvi mune zveupfumi pamwe nekudyidzana kwenyika dzepasi rose vari mudzidzisi paDevry University Professor Elliot Masocha vari parunare kuOhio muno muAmerica neStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvizvarwa zvemuEswatini yaimbozivikanwa seSwaziland zvavhota nhasi kusarudza nhengo dzedare reparamende munyika yekupedzisira muAfrica ichine utongi hweumambo huzere. Vavhoti vasarudza nhengo 55 kana kuti 59 dzedare reparamende repasi iro risina masimba akanyanya kunze kwekungoita sezvipangamazano kuna mambo. Vamwe vagari vekumaruwa vanorarama nekutengesa mumigwagwa zvikuru mumigwagwa inopinda madhorobha nemaguta vanoti vari kutiza bisika yakavakwa nemakanzuru kana nzvimbo dzekutengesera dzemakanzuru nenyaya yemitero yavanoti iri pamusoro. Izvi zviri kuisawo upenyu hwavanotengesera mumigwagwa ava munjodzi nekuda kwekumhanyidzana kwavanoita mumigwagwa kana vachinge vava kutengesera vedzimotokari. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vanotengesa ava vazhinji vavo madzimai vanoti mumigwagwa mavanotengesera havabhadhari mitero yavanoti yakawandisa kumakanzuro enzvimbo dzavo. Ongororo yaitwa neStudio 7 inoratidza kuti makanzuro akawanda anobhadharisa mari inoenderana nemadhora ekuAmerica ari pakati pemakumi maviri kusvika pamadhora makumi matatu pamwedzi, mamwe achibhadharisa dhora rekuAmerica rimwe chete pazuva. Mumwe ari kurarama nekutengesa zviyo nemhunga pamugwagwa ndiamai Angeline Chaka vanogara kubhubhi mudunhu reMatabeleland North, uko kunoshandiswa mari yemarand yekusouth africa zvakanyanya. Amai Chaka vanoti vanotenga mhunga kana zviyo kubva kune mamwe madzimai nemarand makumi masere pabhagidhi ivo vozoritengesa nemarand zana nemakumi matatu, zvinoita kuti varambe vari mubhizinisi ravo.
Zvimwe tinozvitenga tichitengese tichitengeserwa namamai anenge achida kusavana kuchikoro. Mwana akashaya bhuku kuchikoro vane ane bhagidhi ravo. Ndoritenga bhageti roro ii ndoritengesawo murodhi vanda kufuta huku. Bhageti ndinenge ndatenga 80 rand, saka ii ndozinotengesa 130. Saka geni yangu pamba yandinowana 50 rand. 50 rand mageni angu aya asimafuti rand vemabatanisi. Ndonotenga zvichi munga iya iya ndandatenga nayo ndoendesa vana vangu kuchikoro kana kutengesa vana vangu.
Amai Chaka vanokurudzira vamwe madzimai kuti vasagarire maoko kunyange zvinhu zvakaoma sei.
Tanga takangogara tikaona tikakurudzirwawo mamwe madzimai ivo, saka indokurudzirawo mamwe madzimai kuti aiwa ngatirimei, kana tarima zvinhu zvembesa dzedu dzatarima ngatirerazo parodhi titengese tiwane upenyu hwakanaka.
Mumwe anorarama nekutengesa mumigwagwa amai Chenai Motsi vekunyamakate mudunhu reMashonaland West vanoti kunyange zvakaoma vari kukwanisa kurarama kuburikidza nebhindauko ravari kuita rekutengesa huswa.
Katisi pakuronga kwedu tenga tichitira kuti mabhandiro edu zviripo 50 cents, zviripo 10, tichibata tiripo 55.
VaGerald Ngaro rekwamurehwa mudunhu reMashonaland East vanoti vanochera matombo akapamhama ekuvakisa anowanikwa munzvimbo yavo vachatengesera vanopfuura nemugwagwa. Vamwe vanotengesa muriwo nemadomasi pedyo nepamurombedzi vanoti vanoda kuzivikanwa saamai Mesi vanoti mari madhora 10 avanonzi vabhadhare pamwedzi akawanda sezvo kanzuru pasina nzvimbo dzekutengesera dzairi kuvaka. Panye yekudhura kwemitero yemakanzuru, sachigaro wekanzuru yekumaruwa yezvimba Rural District amai Chipo Chipunza vanoti vanotengesa havadi kubhadhara mitero kunyange vakadzikisa mitero yavanotengesa kubva pamadhora emunyika anoenderana nemadhora ekuAmerica makumi maviri kusvika pamadhora 10 pamwedzi. Kunyange hazvo vari kunzvenga kubhadhara mitero kumakanzuru, vanotengesa ava vari kuzviisawo munjodzi huru yekutsikwa nedzimotokari pavanomhanyira kudzimotokari kana bhazi zvinenge zvamira parutivi pemigwagwa. Mutauri webazi reTraffic Safety Council Zimbabwe Muzvari Lucy Kuandiwa vanoti kunyange hazvo vanhu vachitsvaka kurarama, vanokurudzira vanotengesa ava kuti vasamhanyire kune rumwe rutivi rwemugwagwa sezvo izvi zviine njodzi. Mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vanoti kune vanorarama nekutengesa vanotsikwa nedzimotokari nemabhazi vachida kuyambuka migwagwa kuenda kunotengesera kune rumwe rutivi rwemugwagwa kunenge kwamira motokari dzavanenge vachida kutenga. Assistant Commissioner Nyati vanoti vanga vasati vave neuwandu hwevanhu vakakuvara kana kurasikirwa neupenyu mutsaura dzakadaro munyika yose. Kunyange hazvo kutengesera parutivi pemigwagwa yekumaruva chisiri chinhu chitsva, uwandu hwevanhu vave kurarama nekuita izvi hunonzi huri kuramba huchikwira. Izvo nyanzvi dzinoona nezveupfumi dzinoti mucherechedzo wekuoma kwaita upenyu kwese kumaruva nekumadhorobha. Vamwe varimi vanonza vachaendawo nezvirimwa zvavo kuGrain Marketing Board kana kuti GMB vachiti kutengesera mumigwagwa kunowanisa mari yakawanda kudarika yavanowana kuGMB uye zvinovawanisa mari yemadhora ekuAmerica pakare ipapo vasina kubudisa mari yekutakurisa kuenda kuGMB. Ndakamirira Studio 7 muChinoi, ndini Nunura Jena.
Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tinokupai hurukuro nemukuru wechikwata chinoimba musambo weAfro Jazz cheGwevedzi, Nyasha Murada. Ngatinzwei hurukuro yaaita naIvan Zizininga weStudio 7.
Kuchiva inimbune mundi tendekere nzeve musazoti zvanzi zvanenguva zvigere muhana zvinova mutoro handichazvivanzi hatichinariwe nindine uro.
Zvakasanganiswa nenguva nekuti kusangana kwatakaita aitoshandawo maprojects iri different from project yeGwevedzi, but nekufamba kwenguva takazoona zvipo zvedu zvatinokwanisa zvicomplimentana.
Saka chikwata chenyu ichi chine vanhu vakawanda zvakadii?
Pakutanga chikwata chakanga chine chiri vanhu vatatu, yanga iri acoustic set tichiisa ngoma bira negitare, takazowedzera bass guitar ne drum, then tikabva tazoisa percussion. So now ra F5 is band.
Vari kuitambira sei mimhanzi yamunorova imimi?
Mimhanzi iri kutambirwa zvakanyanya zvokuti dai yanga isiri kutambirwa ndinofunga tingadai tisina kusvika patasvika panapa, asi vazhinji vanonyanyoitambira ndiye vari mhiri kwemakungwa.
Saka muri kurova here mashows, muri kumbotenderera here muchiendawo kumhiri kwemakungwa ikoko kwavari uko muchimbono varovera?
Pari zvino muno muZimbabwe tiri kuita mashows, tiri kuita mashows akawanda. Tinoita both macorporate, maprivate family functions, mawedding nemashows mamwe atinogadzira isusu anenge ari maconcept yedu, asi urongwa huripo kuti zviende minzira iyoyo.
Mafanzi enyu kwakawanda wanda ari kunze uko, mune mashoko amungavapewo here?
Ya, mashoko andinoda kuva skira. Chekutanga ndinoda kuvatenda nekutitsigira, ivo vanotipa simba rerumukira tirambe tichiita basa ratinoita iri.
Vanoda kunzwa mimhanzi yenyu, vanoda kukutevererai, vanokubatai kupi?
Nguva ino yatiri kurarama inguva yakanaka kwazvo nekuti tane social media, saka zviri nyore. Pafacebook tine peji redu rakanzi Gwevedzi, paInstagram tiripo zvekare akanzi Gwevedzi official, then paTwitter tiripo yakanzi @Gwevedzi. And avo vanoda kunge vachizoteerera mhanzi iripo pamadifferent online stores, paSpotify iripo, paSoundcloud, paApple Store nepaYouTube zvekare.
Se was a Friday, chindipai kamwe chete kamunoda kuti timborova nhasi, toridza kapi keGwevedzi?
Kari kupisa mukavatekenyera.
Mungu kurekwe kava usiku musudzu, asi usareka kunyengetera ndidzoke kumba. Ndounganidza pfuma hona namo ingazoti kunda, tarira ndokunoenda vamwe, ndokunoenda vamwe. Mungu kurekwe kava usiku musudzu, mizodzi bedzi ndiriko kune rimwe divi rerunare. Dosurukirwa ndokatsoka chandinoda kuti ufare, tinondituma urombo mudiwa, rega ndinoteya rangu riva. Donoratidza kuti mazuva rovira usachema tsiriuka meso.
Nzwisai kambo kanonzi ndinouya. Manzwawo zvakare hurukuru yaitwa naNyasha Murada anoshaura muchikwata cheGwevedzi achitaura parunhare naIvan Zininga weStudio 7. Musakanganwa chirongwa cheLive Talk na8pm manheru ano, apo tiri kutarisa gwaro reAmnesty International iro raparurwa nhasi riri kuti hurumende yatowedzera kutyora kodzero dzevanhu kudarika hurumende yaivepo. anokuoneka ine mufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndichiti murayiro zvakanaka vateereri. Ndokusiyai muina Taboka Ncube.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele.